mumwe wevari pamudyandi gere vatiri vashe gumbo nekwamunyika kwagutu vaishandira hurumende vanoti nekuda kwekudhura kwemari dzemabhazi vave kuenda kunotora mari kwapera mwedzi yakawanda
yekusheni iyaya ndo yetinotomboti imari asi inoperera zvomubhazi kwotinobva isu kure vakomana vacho kuda vanongoonawo nezera redu vongotitorera mari saka hapana kana chinombotobuda iyi yemaRTGS ukakotenga shuga yatopera zvinonoshava kuti worarama sei vana vanongotamburavo hurumende inoti hatina mari asi dai yangotiwedzerawo
vari pamudyandi gere vanoti mari yavari kutambira kubva kuhurumende yave shoma shoma sezvo zvinhu zvakakwira uye mari yemunyika iri kushaya simba vanoti kunyange hurumende iri kuvapa mari yekunze yekuvabatsira inosvika makumi masere emadhora ekuamerica mari iyi haisi kukwana nekuti mitengo yakakwira mitarara vanowana mudyandi gere kubva kubazi rehurumende renational social security association kana kuti nasa vanoti vari kuwana mari isingapfuuri zviuru gumi zvemari yemunyika iyo inokwana zvingwa gumi chete vaimbova mushandi wehurumende vakaita sevadzidzisi mauto nemapurisa vanotambira mari isingasviki zviuru makumi maviri emari yemunyika mwedzi wega wega izvi zvatsinirwa naambuya mirirai mutema dondo avo vati vari pamudyandi gere vari kunonga svosve nemuromo nekuti mari dzavo hadzichakwani kutenga zvikafu zvakaita seupfu chingwa nyama mafuta ekubikisa pamwe nesipo vamwewo vakaita saamai janet magumba vanoti mari yemudyandi gere yavanopiwa nebazi renasa haina chainokwana
iyo inonzi mokare because mari yacho kuti kuti imari because vari kuti itis the equivalent of 60 US but imagine kuti iam getting less than 10,000 for the 60 US and so va kuti rate yacho vanenge vachiita sei in the end yatinonzi if 60 US takuwana something like 20 US haina chainokwana saka zvokuti hazvisi kutombotiitira zvachose sevanhu vemudyandigeri taifunga kuti mudyandigeri but mudyandimire
vamwe vari pamudyandigeri vanoti mari dzavanopiwa hadzienderani nemakore avakashanda kunyanya vaiva muhurumende sazvigari wesangano revari pamudyandigere remasvingo pensioneers association vaoliver dhuve vakurudzira hurumende kuti vawedzere mari dzavari kutambira pamudyandigere kunyanya kuvabhadhara nemari yekunze
mari yedu iri pasi pe10,000 mazuva ano RTGS inotora 8,000 saka iyo kuti munhu ararame nayo kwatarisa hazviko mazuva ano chingwa chinzi 1,000 zvoreva kuti 8 loaves pamwe autopo mwedzi auzoperi uchiri kutenga 8 loaves inenge yatochinja futi zvimwe zvingava nani zvatakatitumbira kunasa ndezvokuti kuda vakatipa ari maus dollar nyangwe achichinja hayo mapurize achichinja but mari inoramba ine simba nokuti iyo yavanoti
vadhuve vatizve nasa haisi kubhadhara mari dzavo nemutengo wemari yepamusika wemabhank unofanira kunge uripo nekudaro mari dzavo dziri kuuya dzakadzikira asi mutevedzeri wevanoona nezvekufambisa kwemashoko munasa vatendai museye kwavati bazi ravo riri kugadzirisa nyaya yekuti vari pamudyandi gere vaone mari yakanaka kunyanya nyaya yemutengo wemari yekunze pamusika wemumabhanga
zvatakaita senasa takabvumirana bhodhi redu rakabvuma kuti mapension rates edu awe akaretwa against the interbank rate. Minimum pension yenasa is $70 US. So zvinoitika pese patinenge taakubhadhara musi unenge wakuproseswa mapension vanoyuza interbank rate yesvondo racho iroro.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo po mazima kuti tinzwe divi rehurumende sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo asi svondo rapfuura muzvinafundo mazima vakaudza musangano wevashandi nevashandirwi pasi rose kumuzinda weinternational labour organization ilo muguta regeneva kuswitzerland uko kwavari pari zvino kuti hurumende yezimbabwe iri kugadzisa kuti vashandi nevari pamudyandi gere vave neupenyu hwakanaka kubudikidza nekuvapa mari dzinokwanisa kuvararamisa ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.